Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kurume 10, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDC inotungamirwa naVanelson Chamisa rinoramba mashoko ekuti mutungamiri waro Vanelson Chamisa nezuro vakati vari kushandidzana nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yokurudzirwa kuti ivandudzwe kuitira kuti igadziriswe chimiro chayo zvinozoita kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Vanhu zana nemakumi mashanu nevanomwe vanofa mutsaona yekudonha kwendege Ethiopian Airways muEthiopia nhasi mangwanani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC inotungamirwa naVanelson Chamisa rinoti manyepo ekuti mutungamiri waro nezuro akati ari kushandidzana nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti vanhu vari kunyora mashoko ekuda kusvibisa mutungamiri wavo kuburikidza nekuisa mashoko mumukanwa mavo avasina kutaura. VaMafume vanoti chakaitwa chete nemutungamiri wavo kuyeuchidza vanhu kuti vaMugabe vakataura voGambune nemuromo wavo kuti vanosapota MDC uye vaizovhotera vaChamisa. Vanoti vaChamisa vakati sevatungamiri havasarudzi vatsigiri kwete, asi vatsigiri ndo vanosarudza vatungamiri vavanoda. Izvi zviri kuitika mazuva mashoma mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo vakurudzira vaMugabe kuti vabude pachena vachiramba kana kubvuma mashoko anonzi ari kutenderera ekuti ivo vaMugabe vari kubatsira vaChamisa nemari yekuti vashandise muCongress yavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravaMugabe panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMafume.
Vanhu vari kuda havo kumonyorodza zvakataurwa navaChamisa. VaChamisa vakataura vakati vaMugabe vakataura ivo kuti vanosapota MDC vachavhotera vaChamisa. Apa vaMuchamisa vakataura kuti vazvitaurira vega nemuromo wavo. Isusu sevatungamiri hatichuzi masapota. Masapota ndio anotichuza. Masapota ndio anoti ini ndinosapota ngana, ini ndinosapota ningi. Saka isusu takaona kuti hatingarambi kuvhoterwa navaMugabe nevamwe vavaifamba navo, nokuti ivo vaona kuti pane pavaitadza kutonga nyika asi vakaisa nyika mune yechidiki zvinokwanisa kufamba zvakanaka. Munorangarira kuti pavaitonga vaitonga nemakurukota ava kutonga iko zvino. Makurukota awa ndo makurukota aivapa yambiro yavaiendisa mudondo. Makurukota awa ndo aiita zvinhu zvakaita kuti nyika ivondomoko. Saka ndo zviri kutaurwa navaChamisa kuti aiwa kana vakaona pavakaresha vakati vaakusapota chinja, vaakusapota vanhu vane chinangwa, isusu tinogamuchira sapoti iyoyo, votivhotera kuti tibatsire ruzhinji rwevanhu tichigadzira mamistakes avakaita.
Tiri kunzwawo kuti vaChamisa vakati mazuva anotevera vanogona kuzoita musangano navaMugabe. Izvi hazvizoita here kuti zvisimbise iyo nyaya yekuti vaMugabe navaChamisa vari kudyidzana?
Aiwa, haisimbisi. Munhu akatonga Zimbabwe for 37 years. Munhu anobvuma kuti pane mamistakes aita. Munhu anotaura kuti pane zvaaigona. Munhu anofanirwa kuteura nekureurura kuti pandakatadza ndepapa. Paifanirwa kufamba pakadai, asi ndakatadza ndakadai. Pane zvavaigonawo zvotorwa. Hazvirevi kuti kana munhu abuda mupawa hamuchatauri naye. VaMandela vaitaura navaDe Klerk. vakatombotonga navadikleki kwenguva yakareba vachidzidza nekuona muono ekuti pavairesa varunga vande papi pavaigona ndepapi uyezve musharukwa uyu tinofanirwa kutaura naye ane ruregerero rwaanofanirwa kukumbira ane mazano aanokwanisa kutipanga isusu hatifanirwi kuita semagugwe anodambura muswe nemakumbo ogwesha nematumbu otadza kufamba ivo kana vachiumburudza munhu wavaiti ndeakapa legasi ivo kana vachizora madhaka munhu wavakafamba navo vari kukangamwa kuti pavakuzora madhaka kwavari kuita naivowo vari kusara vakazara maoko edhaka
takanzwa svondo rapera mutauriri wezanupf vasimon kayamoyo vachiti kuna vamugabe ngavabude pachena pazvipomerwa zvavari kupiwa zvokunzi vari kubatsira nemari mutungamiri webato renyu vanelson chamisa kuti vange vachikunda pakongresi yebato iri kuuya mungajekesa here kuti zvakamira sei
hapana takadaro vanhu vakabatsirwa nemari ndivavava vana simon kayamoyo vaakutuka dai vanga vasiri vamugabe simon kayamoyo aide ari rombe achitenderera nenyika rose vazhinji vavo vakawana mari kupfurukidza navamugabe akanga achivaregera vachiita corruption dzavaiita ndiani asingazvizivi kuti mari dzavo dzavainadzo minda yese yavainayo zvese zvavari kudya mazuva ano vachirasa inyaya yekuti vakazviwana kuna mugabe ndivo vangatanga kuti nhingi nanhingi apuwa mari chii chavakaita chinoita kuti vange vari kupfuma sezvavakaita izvi vanhu vanokangamwa chazuro nehope vanhu vanokangamwa kuti vakabvepi nekwavari kuinda ndosaka nyika iri kungotenderera ichitamba zioni ziya tiri kubuda asi nhamo tiri kuita yekukohwa
mutauriri webato reMDC vajacob mafume vari parunare muHarare nestudio 7 sarudzo dzakachena dzinonzi dzingaitika chete munyika kana Zimbabwe Electoral Commission ikavandudzwa uye ikagadzirisa chimiro chayo kuti isaonekwa seine divi rayakarerekera izvi ndezvimwe zvakabuda pamusangano wemazuva maviri wekuziva mafambiro akaita sarudzo dzegore rapera wakaitwa muBulawayo mutoro wedu wenhau Tauraishava anotipa nyaya inotevera
Chipangamazano waDerek Matishak, vanoshanda nesangano reInstitute of Security Studies kuSouth Africa, nemumwe weavo vange vachipakurira ruzivo rwavo kuvanhu vange vari pamusangano uyu. Vanoti maonero avo ndeyekuti makomishina eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, haana simba uye anoudzwa zvekuita nevashandi vepamusoro veboka iri vachitiwo masarudzirwo anoitwa makomishina aya anofanirwa kuchinjwa kuti mukuru wenyika asave iye anodoma sachigaro weZEC sezviri kuitika pari zvino. Vamati Shark vanotiwo veruzhinji vane chikonzero chekushushikanawo nenyaya yekuti ZEC haitevedzeri mutemo wainosungirwa kutevedzera wekuti ibudise gwaro rainosvitsa kuparamende rinoratidza mafambiro anenge akaita sarudzo mukati memwedzi mitatu sarudzo dzakadaro dzapera vaObed Kutu vanove mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero ekuti chimiro cheZEC mumaziso everuzhinji hachina kunaka vachiti ZEC pachayo inogona kugadzirisa izvi vatsigirawo kuvandudzwa kwemutemo une chekuita nemashandiro ayo
handioni kuti zvinganetsa kuti paito maamendments not paconstitution but even paact yacho yezek iyoyo kuti paonekwe kunzi sachigaro wezek anosarudzwa sei nokuti muchirungu anoti once perception becomes reality nokuti zek iconstitutional commission ine basa guru rokurana maelections emuno munyika yedu yezimbabwe saka pakangova nekungofungidzira kuti zek haisiri independent zvatoreva kuti isati yatombotanga basa rayo rokurana maelections maelections haicharana iwavo atoruruza credibility
vataona mwanyisa vanovewo chipangamazano vachipa maonero avo pamafambisirwo esarudzo dza2018 vanoti ZEC yakakwanisa kuzadzikisa zviga zvemafambisirwo esarudzo zvesadec african union nezvepasi rose asi vaudza studio 7 kuti pane zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa
pachine zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadziriswa kuti maelections edu asvike pastandard inodiwa nemastandards iwavo zvakafanana nekutora mutemo yema elections kuti iwirirane nebumbiro remutemo redu. Pane zvakawanda zviripapo, pane mitemo yekuti vanhu vanoungana zvakaita sei, vanonotaura zvakaita sei. Iyo mitemo iyo inofanira kuchinjwa nekuongororwa kuti iwane kufanana nezvinodiwa nemastandards ivavo. Hapana kwete kati kwatakafamba makore ese nenyika dzatakafamba kwatakaona kune maelections ari perfect. Asi kunodo kuedza kuti svike ipapo.
Vachitaura pamusoro pedingindira rekuti chii chingaitwa newe mapato ezvematongero wenyika kuti ave nemaonero pamwe pakugadzirisa zvinhu munyaya dzesarudzo, mutauriri webato reNational Patriotic Front vaJelasi Mawarire vati zvinhu zvinogadzirisika chete munyika kana vanhu vakatanga nekutaurirana chokwadi. Vati kupindura kwakaita vechiuto mune zvematongero wenyika muna 2017 kwave kupidigura hurumende, uye chiitiko ichi chiri kuramba chichivhiringidza zvakawanda.
Tinoziva kuti bumbiro remutemo haribvumidze kuti mauto aite zvepolitics, but takazviona muna November 2017 and mauto akatobuda negwaro ravaitaura ivo kuti takapinda nokuda kuti takataona kuti ZANU PF yakundoriyiwa kumaelections a2018 nokuda kuti ZANU yanga yatorwa nevanhu vasiri vemuchiuto maG40, uyezve kuti ZANU yanga yakuenda kune imwe election isina kuzadzikisa zvivimbiso zvayanga yapa muna 2013. Saka ndodambudziko ratinaro rekuti government yakatorwa nemauto, yatinoti state yakatorwa nemauto, neZANU PF yakatorwa nemauto. Saka kana makutondo kombita neZANU PF mune munge muchikombita nemauto. Saka izvozvo ndozvatinoti dai vanhu veZimbabwe vanga vagara musoro vaisa musoro pamwe chete taona kuti tingazvipedza sei.
Asi mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba mliswa vati kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe hakuna kuitwa nevechiuto asi neveruzhinji. Vati vemapato ezvematongerwo enyika vanotadza kugadzirisa nyaya yekuvenesa rudzo dzakachena munyika nekuti mumapato aya pachezvavo hamuna tsika yekuremekedza utongi hwechekerere. Bishop Ambrose Moyo, the Ecumenical Church Leaders Forum, vaudza musangano uyu kuti maonero avo ndeyekuti munyika mungave nesarudzo dzakachena nekuda kwetsika yemhirizhonga, vachiti vanhu vanoiita vasungwe kana kubatwa nemutemo, uyewo nekuti munyika muna runyararo pamwe nekuregererana kwechokwadi. Mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESN, iro rakakoka musangano uyu, amai Rindai Chivunde Vava, vati chinangwa chemusangano uyu ndechekuti vanhu vaise musoro pamwe chete mukuedza kuti sarudzo dzeminyika dzive dzakachena.
Musangano wedu uyu uri kuongorora zvakaitika maelections a2018. Zvanga zvakanaka, zvinoda kugadziriswa kuitira kuti patenda ku2023 zvimwe zvacho zvinenge zvatogadziriswawo. Hatikwanisi kuti tichengete maripotsi aya emaobservers akanyora kuti zvimwe zvoda kugadziriswa toisa makabhodhi techiita kuti tiongorore vehurumende vaya vanogadzira mutemo vagadzirise zvacho zvinonutwa nguva iripo pano kumirira kuzoita chipatapata nguva yapera.
Vakawanda vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti makakatano pane zvinenge zvabuda musarudzo anokonzera kudzokera kumashure kwenyika mune zveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire. We'll be right back.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nemakumi mashanu nevanomwe vafa mutsaona yekudonha kwendege yeEthiopian Airways yaitika mangwanani anhasi muEthiopia. Nepfenyuro yehurumende yeEthiopia yati ndege yadonha pedyo neguta reBishoft yanga yakatakura zvizvarwa zvenyika dzingangosvika makumi matatu nenhatu. Vafi vanosanganisira makumi matatu nevaviri vekuKenya, vasere vekuCanada, vanomwe vekuEthiopia nevasere vanove zvizvarwa zveAmerica. Ethiopian Airways yati ndege iyi yarasa masaisai nenhandare huru yendege Bole International Airport maminitsi matanhatu yasimuka nenguva dza8:38 mangwanani enguva dzekuEthiopia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vatumira mashoko avo ekunyaradza mhuri dzose dzarasikirwa mutsaona iyi. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chevechidiki chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa mabasa emurwiri wekodzero dzevanhu vaItsaidzamara, uyo akapambwa akatsakatika makore mana akadarika. Muchirongwa tina vaElvis Mugari, umwewo wechidiki anorwira kodzero dzevanhu vaMugari vanobatawo zvepolitics. Angari umwewo wechidiki akakwikwidza musarudzo dza2018 akazvimirira, nechirungu tinoti maindependent candidates. Ngatiendei kuna vaMugari tinzwewo maondero avo pamusoro penyaya yatikurukura muchirongwa nhasi. VaMugari, tinomugamuchirai muchirongwa. Nyaya iri mugango mainzwa.
Ndinotenda vaHove. Nyaya iripo inyaya inotisuruwadza zvikuru. 4 years kana kuti makore mana after vaDzamara vapambwa zvisiri pamutemo, vatorwa nevanhu vatinofungidzira kuti vakanga vatumwa nehurumende yaivapo, hurumende yaRobert Mugabe kana kuti hurumende yeZANU-PF. But kubva zuva ravatorwa musi wa9 March 2015, hatina kumbonzwa kuti vaDzamara vari kupi kusvika pazuva ranhasi. Asi isu sevarwiri vekodzero dzevanhu uye zvakare semunhu akamboshanda navaDzamara kwenguva yakareba kusvika zuva ravatorwa, tiri kudimanda justice kuna vaDzamara. Toda kuti zive kuti chii chakaitika kuna vaDzamara, uye vaDzamara pavakatorwa vakatorerwei ende chii chakaitika.
Tichiri panyaya yekutsakatika kwakaita vaDzamara, tiudzewo maondero enyu pamusoro pekuferefeta kwakaitwa neHigh Court muna 2015. Apo vakati mapurisa vanofanirwa kuzivisa mhuri yavaDzamara uyezve vagari veZimbabwe mafambiro ari kuita investigation yavo iyo yakanangana nokutsvaga vaDzamara.
Hatina kumbobvira tawana update kana kuti hatina kumbobvira taziviswa nemapurisa, nemaCIO kana kuti nevasori kuti chii chakaitika, kana kuti pamainvestigations avari kuita kubva mugore ra2015 kusvika nhasi chii chavawana. Hatina. Zvinotitaridza izvo vaHove kuti mapurisa, vasori neeven hurumende yeZimbabwe inonatsokuziva kuti chii chakaitika kuna vaDzamara ende havasi kuda kutiudza.
vaDzamara vakatsakatika apo panga paine hurumende yavaMugabe. Seumwewo wechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika, tiudzewo kuti nemaondero enyu hurumende yavaMunangagwa inoremekedza here kodzero dzevanhu? Pane musiyano here?
VaHove, hapana musiyano VaHove pakati pehurumende yaRobert Mugabe nehurumende yavaMunangagwa. Kana ukapfekedza gudo, hembe kana kuti sutu harite munhu, rinoramba riri gudo. Hurumende yavaMunangagwa yatadza zvachose kuremekedza kodzero dzevanhu. Hurumende yavaMunangagwa yatadza zvachose kuziva ukoshi kana kuti kukosha kwakaita bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe. Muna Augustimo vanhu vakapfurwa nemasoja vakafa. Muna January vanhu vakapfurwa vakafa. Izvezvi vanhu vari kusungwa, vanhu vakarepewa, vanhu vakaurayiwa. Isu vamwe tinorira kodzero dzevanhu takatiza tiri kutsvaga upoteri muSouth Africa. Izvozvo zvoga zvinotitaridza kuti hurumende yavaMunangagwa haikwanisi kucherechedza nekuremekedza kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Aiwa vamugari, taakusvika kumagumo echirongwa mukoma. Mbvunzo wangu wokupedzisira, chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti nyika iendere mberi uyezve pave neruremekedzo kwekodzero dzevanhu munyika? Hurumende iyi yava Munangagwa inofanirwa kuitei?
Vahove, kuti nyika yese ienderere kumberi, panofanirwa kunge pane remekedzo nyaya yebumbiro remutemo yatinoti muchirungu constitution. Takabuda mugore ra2013 nebumbiro remutemo idzva. But tinotinetsa nhasi ndechekuti tine more than 400 mitemo iri inconsistent with the constitution, kana kuti isingaenderani nebumbiro remutemo. Mitemo iyoyo inopfuura mazana mana, inofanirwa kuti ibviswe, kana kuti inofanirwa kuti ivandudzwe, yetwa aligned with the constitution of the Republic of Zimbabwe. Kana izvozvo zvisina kuitika, nyika haienderere kumberi.
Elvis Mugari, umwe wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Aiwa mukoma, tinotenda nokupinda muchirongwa. Hama dzangu, tasvika kumagumo echirongwa. Ngatisanganei pachirongwa The Connection nemusi wechipiri. Vanoda kukurukura neni, ngatisanganei padande mutande paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3. Ndiyo username yangu, BigMyke3. Nguva ndiyo yapera. Anokuoneka ine mufaro, zita rangu ndi Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda Mike nechirongwa chako. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nomufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kuenda kuUnited Kingdom, uko kwatichataura namufundisi Richard Kurumidzai Savute veSayoja Forward in Faith Church kuManchester. Pastor Savute, manga muri kuZimbabwe masvondo aperaya, chamakaona chakaramba chiri mupfungwa dzenyu chii kana makatarisa vatendi vari kuZimbabwe panguva inoyi?
Maita mushamarari taiveko kuZimbabwe uko, asi ndakawana mukana wekuvhakachira maguta akadai seMutare neKwekwe. Kuona kunosiyana, kune maonero maivi. Kuona kwekutanga, kuona kwenyama, kwemamirira akangoita zviro muZimbabwe, kwozouyawo kuona kwemweya, zvichireva kuti munhu anogona kuona panyama, munhu anogona kuona pamweya. Kuona kwenyama zvinhu zvakaoma, vanhu vari kunyunyuta, vanhu havasi kufara, vanhu vari kuneseka, vanhu vari kutambudzika. Zviso zvevanhu zvakarembera, maonero andakaita panyama. Asi kana ndotarisa maonero emweya, kuona kwemweya kuona kwekuti Mwari ari kuti chinyi, uye kuti Mwari zvaari kutaura tiri kumunzwa sei. Kuona kwemweya, Zimbabwe senyika inyika yakaibva kune zvesoko raMwari. Kunesu vanotenda, Zimbabwe nguva yacho inoyi inguva inonatidza kuparidza vhangeri, inguva yekuti unoona vanhu vakawanda vachitendeuka.
Sei muchidaro, Pastor Savut?
Ndinodaro nokuda kwokuti mukunyunyuta umu, mukutambudzika umu, hatichamiri nevanhu mukutambudzika kwavo. Tinenge taakuvapa tariro yesoko raMwari. Mukutambudzika kwavo, mukunyunyuta kwavo, mukusafara kwavo, mukutambudzika kwavo imomo, tinochivaparidzira vhangeri rinopa tariro kumunhu. Apa ndichikohometa panyaya yokuti rinogamuchirika zvakanaka soko raMwari kana vanhu dzimwe nguva vachinyunyuta, kana vanhu dzimwe nguva vasingafari. Nekuti tinenge taakuvapa Jesu anochivafadza manje kupfuura zvimwe zvese zvavangade kutsvaga zvingade kuvafadza.
Pano mutsauko wamunoona here muvatendi panguva inoyi zvinhu zvichivaremera,
sesu vatendi tinoona zvakasiyana zvakapesana nezvinoona vasingatendi. Asi maongorora ndakata ndekuti kunyange vamwe vatendi vari kutoperawo simba nemamirira akaita zviro. Mamirira akaita zviro, imwe nguva sevanhu tinogona kupoinda zvigunwe kuti ari kuita kuti Zimbabwe ive zvairi, kana kuti Africa ive zvairi, kana kuti nyika yese jikerere ive zvairi, ndimhingi nanhingi nanhingi. Asi tikazonzvera Bhaibheri panoa ipo pandinoda kuti ndigare ndikanzvera Bhaibheri, rinotijekesera kuti nguva yatiri inofanira kunge ichiitika, kwete mhega muZimbabwe. Unoona kuti ritori dambudziko riri kuwira nyika dzakawanda. Asi vatendi tine tariro nekuti soko raMwari rinochitikurudzira kuti tive tinotenda muna Jesu, kuti Jesu ndiye anogona kuchinja zviro. Asiwo isu sevanhu manje vemweya kana kuti venyama tine kodzero yekuchinjawo zviro. Machinjira atinoita, ini chokutanga chandinotenda tinochinja nemunamata. Action inozouya asachinja netanamata tapfugama kuna Mwari. Nekuti kana ndikanamata, chenji inounzwa naMwari yakanakira vanhu vese. Asi tikasanamata tichingoti Mwari vachati Mwari vachati, dzimwe nguva hazvisizvo, nekusokora mwanoti we need to take some action. Action yatinogona kutora kunamata. Yechipiri yandakafara naye ndeyekuti pakambounganidzwa nevatungamiriri maKristo, vatungamiriri muZimbabwe vakaunganidza vezvematongerwo enyika, vakati uyai tisanganisise musoro pamwe chete. Ndiyo rimwe action inotorwa iyoyo nemuKristo anoziva zvinoreva soko raMwari. Nekuti kana todzikadzika naro Bhaibheri iroro rinotaura panapa, for I exhort first of all supplications, prayers, intercession and giving of thanks be made for all men, for kings and of all those in authority, that we may lead a quiet and peaceful life in all godliness and reverence. Zvichireva kuti taakukohomedzwa nesoko raMwari maaction atinofanira kuita kana taakurerekera kune zvematongerwo enyika nemamiriro eikonomi yenyika. Tiri kukohomedzwa kuti tinonamatira vagere pazvigaro.
Chamungade kutaurira vatendi vese ndechipi?
Masoko andinoda kutaurira kune mhomho yeZimbabwe ndeyekuti muisaise kutenda kwenyu mumunhu. Munhu anodya sauti nemhiripiri nevhiniga akatakafanana, haana zvaanogona kundibatsira. Yes, ngative nekutenda nevatungamiri, asi faith iri kutaurwa nesoko raMwari kuti have faith in God. Hatiisi faith yedu mumunhu, nokuti munhu anofuma mangwana akafa. Ini ndiri kuti kumhomho yeZimbabwe yanga yakwana nguva yekutirambe tichiisa kutenda muna Jesu Kristo mwanakomana waMwari, tirambe tichinamata tichidana zita rake. Hongu zvinoratidza kunge Mwari anonokwa kutipindura, asi zviya mhinduro yaMwari kana youya inobva yanakira zvinhu zvakawanda. Tisaisa kutenda kwedu muvanhu kana muekonomi kana mumapoliticians kana mumapurisa kana mumasoja. Vanhu ngatibvise meso yedu kuvanhu, tiise meso yedu kuna Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Ndo zvandingogona kutaura izvozvo.
Aiwa vateereri, nemashoko iwayo anobva kuna Pastor Richard Kurumidzai Sabvute veZayo Forward in Faith Church kuManchester kuUnited Kingdom. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndinoimba kuti munyenge muinesu zvekare svondo rinouya tichikupaizve chimwe chirongwa. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington, ndinoti sarai zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa muchirongwa chino, Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Mumutambo wePassions Charity Cup watambwa nhasi muHarare, Dynamos yarova Capes United 2-0, zvibodzwa zveDynamos zvichibva kuna Edward Sadomba. Nemutambi mutsva wechikwata cheDynamos Ngandu Mangala anobva kuDRC, izvo zvapinda muchikamu chekutanga chemutambo kana kuti mufirst half. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoramba mashoko ekuti mutungamiri waro vaChamisa neZuro vakati vari kushandidzana nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. vanhu zana nemakumi mashanu nevanomwe vanofa mutsaona yekudonha kwendege Ethiopian Airways muEthiopia nhasi mangwanani. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina Gives Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.